Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rokurudzira mapazi ose ehurumende pamwe nemakomisheni kuti vashandise nekutambira mari chainyika yemazigi yakaparurwa svondo rapera. Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wekutambira chirwere cheautism uyo vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari ranyorera mapazi ose ehurumende richazivisa nezvekuparurwa kwemari itsva yemazigi uye kuakurudzira kuti ashandise mari itsva iyi mukutenga kana kubhadhara. Mugwaro ranyorwa kuvanyori vemapazi ose ehurumende, hofisi yemutungamiri wenyika, makomisheni ose pamwe nemahofisi ose ari pasi pehurumende, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vati kunze kwekunge paine mutemo unosungira kubhadhariswa kwemari nemitero madhora ekuAmerica, zvose zvichabhadharwa zvinofanirwa kubhadharwa zviri mumari dzose dziri kushanda munyika pasina kumanikidza kubhadharwa mumadhora ekuAmerica chete. Izvi zviri kuuya apo ZIG iri kunzi yatotanga kushaya simba pamusika mutema. Asi gavhuna mutsva weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu vakavimbisa zvavo kuti vari kuzoparadza musika mutema uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona iri kurudziro yakanaka chaizvo kuti zvinge zvichiitika saizvozvo, asi mazivira atinoita zvinhu isu on the ground muZimbabwe ndeyekuti zvinogona kunge zvichinyorwa saizvozvo zvichikurudzirwa zvichitumidzirwa kwese kwese, asi pakuzondoti zviitike pazvinofanira kuitikira ndo panenge pasina unosupervisor. Hapana bazi rehurumende rinozoenda rondoisa ziso ipapo, ndio patine dambudziko ipapo. Zvekare hurumende inogona kunge yadero kuti zvakati ngazviitwe, asi haizokwanisi kupa achoti maresources ayaya kumadepartments iwayo kana kuti kuruzhinji rweZimbabwe kuti izvi ndo zvamofanira kushandisa. Izvi kuchadiwa zvinhu zvakaita magetsi, kuchadiwa zvinhu zvakaitawo semvura kumahofisi ikokoko, zvinenge zvisiko izvozvo. Zvekare iyo mihoro yavachitevenzi vavo vanonziita izvozvo ndiyo mumwe musimboti wokuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki, nokuti munhu wacho unenge achinzi aite izvozvo wakatotsamwa asi kubhadharwawo zvakakwana. Saka kuti zvinhu zvacho zvinzi zviitike nenguva yazvanzi zviitike, handizvioni zviitika nenzira iyo nokuti pane zvakawanda zviri kushayikwa muupfumi hweZimbabwe.
Tomboti zvaitika kuti mapazi ateedzera zvese zviri kukurudzirwa nebazi rezvemari izvi, tingaona here vachitungamidza iro ZIGI pamberi?
Vanogona kuzviita kutungamidza kuti mitero nezvimwe zvese zvibhadharwe neZIGI, asi kuti izvozvo chete kuti zvizosumudza upfumi hweZimbabwe hazvizoiti, nokuti zvinozongosarira zvekare kuhurumende kuti hurumende ichazokwanisa here kupa vama business na vanhu vavo mari yokunze kuti vakwanise kuoda zvinhu zvavo kunze.
Tiri kunzwa kuti musika mutema unenge uri kutokwira. Tingaona here danho ratorwa nehurumende iri richiitawo kuti musika mutema uyu uparare sekuvimbiswa kwatakanzwa navamushaya vanhu.
Musika mutema hauzombofi wakaparadzwa. Nokuti musika mutema hauda kunge wakatanga ike zvino. Ukaenda kumabhengi kana kumabiro change hasiko hapana uchakwanisa kupuwa mari saizvozvo. Zvinoita izvo kuti zvinobva zvapa simba musika mutema pari zvino. Kusvika hurumende yazoti mari yokunze iriko kumabhengi sezvayaitwa kare, huyai mutori vanoda kuitora.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7.
The Voice of America.
Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi uno wakubvumbi wekutambira kuvepo kwechirwere cheautism kana kuti Autism Acceptance Month. Vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri sezvo vazhinji munyika vasina ruzivo nezvaro. Mumwe mubereki ane mwana mudiki ane dambudziko iri vaLuke Pencil vanoti zvakatora nguva yakareba kuti vana chiremba vemunyika vavaudze kuti mwana wavo ane chirwere cheautism. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaPencil avanoti pari zvino vakatotanga kudzidzisa vamwe vabereki pamusoro pechirwere ichi vachishandisa dande mutande reFacebook papeji ravo rinonzi Talking Autism in Zimbabwe.
Ndini mubereki wemwana ane autism. Ndine vana vaviri ashiri mudiki wacho ndiye ane autism. Inini mudzimai wangu takava nedambudziko guru rekuti patakava nemwana uya tikatigasingazivi condition iyi kuti chimbori chii. Mukuzofamba nemukuzotsvaga tsvakurudza kwenyu kune vana chiremba zvakatora nguva kuti vakwanise kunzwisisa kutiudza kuti dambudziko redu rakanga riri kuti mwana wedu akanga ane autism. Takatizoziva mwana ane 7 years tichitanga tatanga kuma 2 years kuona kuti mwana wedu anga akasiyana nevamwe. Naizvozvo zvakaita kuti isusu nekurwadziwa kwatakanga taita nehunde rwedu tichiwo dambudziko iri dambudziko risiri kuzivikanwa munyika yedu because dzinguva taenda muzvipatara chinosvika kuti iye vana chiremba navana mukoti vasina kavaziwo rekuti mwana wedu ane dambudziko rii. Chero takatadzenge taakuziva kuti mwana wedu ane autism dzinguva taiti tikasvika tikati kana naakumubaya jekiseni mucherechedze kuti mwana wedu ane autism dzinguva taitobvunzwa kuti pane chii kuti autism voratidza kuti havasi kuziva. Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti isusu tevabereki vane mwana ane dambudziko iri tinodziwo hama neshamwari munyika yedu yeZimbabwe kuti kune dambudziko rinonzi autism.
Kana paine vamwe vabereki vakateerera pari zvino, zvii zviratidzo zvamakaona pamwana wenyu pamakazoenda kukona navachiremba muchinoti aiwa mutarisei wekuti haana autism here?
Autism kazhinji kacho inowanzo kukanganisa mwana pakuyanana nevamwe vanhu, inonzi pachirungu social interaction. Kazhinji kacho mwana wacho anoda kugara ari oga, anowanzoda kutamba ari oga asingatambe nevamwe vanhu. Dzimwe nguva mwana uyu anenge asingatauri, mune dzimwe nguva anotombokwanisa kutanga kutaura zvichida kuma 1 year 2 years. Dzimwe nguva mashoko acho ose obva atopera motoona kuti aizvi komwana akambinga akutanga kutaura kwese izvi asisagoni kutaura kunyanyanyaya kuno kuZimbabwe kwekuti dambudziko racho hatisati rakunyanyozivikanwa uye kuti vana mazvikokota vanobatsira vana panyaya dzekutaura speech and language therapist vashoma kana munyika yedu yeZimbabwe vashoma. Vana vacho vanogona kutokura vasingatauri nekuda kwedambudziko irori. Saka muchikaona kuti mwana wenyu asvika zera rekuti anofanira kunge achitaura asi iye asingatauri izvozvo zvinofanira kuti zvikungwadzii kuti mumhanye kuna vana chiremba munobvunza kuti haingange iri autism iri.
Vanga vari vaLuke Pencil vesangano reTalking Autism in Zimbabwe vachitaura naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Divine Simbi Nzukula avo vanova ivo muzvina bhizimusi uye vachinyora mabhuku. Amai Nzukula vanowanikwa ivo vaine makambani anoita zvekuchengetedza vanhu yesecurity uyezve vachi chengeta mbudzi nekuwanikwa zvakare vachishanda nemadzimai nevanasikana kumusha kwavo kumasvingo kwavanobva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata kumaruva ekumasvingo.
Mavelasi, ndakaona kunzvimbo kwandakakurira kuchiratidza kuti hakusi kunyanyo kubudirira nenyaya yekuti vana vava vasinganyanyoendera mberi nedzidzo dzavo. Takaona chikonzero chachiri chokuti vaishayazvo kuverenga nokuti ndainge ndichimbobatsira vanasikana gore rega rega ndaishaka vanasikana 2 vanenge vapasa grade 7 asi vachinge vashayiwa mari dzokuti vaende mberi. Saka ndavaendesa kuchikoro kumufumu ani vamwe izvozvo vakatopedza mayunivhesiti vamwe vari kumayunivhesiti. But mugore ra 2018-2019 thereabouts takaona tisingachatombowani vana vanopasa zvachose. Endi chikonzero takazoona ndechokuti vava vasingawani mabhuku okuverenga. Classroom 1 yaironawo ndine textbook 1 vana vachifanira kuzonyora bvunzo on something that they've read but pasa zvakaverenga. Saka takaseta library iyo 2021 tikaisa mabhuku evana kuti vaverenge kubvira grade 7 kusvika form 6 ndo mabhuku atakatanga takaisa iwayo. 2022 napasi rate yakatoimprova. 2023 zvisinda zvakadaro. Saka takanga tangotiwo nyika yakuenda digital. Saka takaona kuti macomputer skills anga akakoshwa kuti tise kumamisha ikoko nekuti vana vanongozoramba vakasarira futi zvakare. Ndosaka takazoisa macomputers kwagotu kwatakavhura computer lab mazuva apera ayayo kubetsera vana kuti vawane this global perspective inongowanikwa nevanhu vese.
Tinoona zvakare muri kutaura kuti mune library yamakawanikwa muchivaka makavakira kupi?
Library chakaitika ndechokuti baba vangu namai vangu vairana shopu yavo kuzevha kunonzi kumakudo township kwagotu kuzasi zasi kwenyika uko pavakashayika makore isapfuura yanga yangu building yangu po isina zvairi kunyanyoita here nzee paimbo yevanhu vaiti vanorenda. But ndakazofunga ndikati aiwas kuti tibetsere vanhu venzvimbo ino nekuvaisira library nokuti ndakatoona kuti library iyoyo ine nidhi zvakanyanyisa. Saka takatotangozogadzirisa building iyoyo yanga yaita sokumbopararapararawo sezvo yakavakwa kare ende yanga yane nguva isingashandi. Saka takaita refurbished that library kuti inyatsoitawo zviri nani tikapisa solar power kuti kana takuisa mazvo akakazoisa makombiyuta zvine zvinofamba. Saka inotoimbacta ine malearners e7 schools tine 7 schools around that library vari kubenefita and mastudents ari mu7 schools I believe there are more than 4,000 learners vari kuwana benefit ye library iyoyo.
Vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Inini ndiri pasocial media zvakanyanya Mavelas. Saka inini ndinofarira kugovera zvandinoziva nezvandakagona nezvandinogonawo kuvanhu veruzhinji especially vechidiki nokuti I believe that's how we can build the next crop of African business leaders.
Mamwe mabasa amuri kuita semudzimai ndeapi uyezve tinoona kuti makanyora bhuku zvakafamba sei?
Ndosaka ndakatonyora kana ane buku randaka publish about 2 months ago kuitira kuti zvandaka wana musoro mangu ndikakuti by the time ndofanda ndazvi emptanga ndazvisiya but ndasiya for posterity kuti vamwe vazhinji vaite sei vadzidze saka ndine ma social media platform ero ma social media platform iwayo ese ndinogara ndakakanda zvinhu zvekudzidzisa vanhu atinoti ma entrepreneurial nuggets nokuti zvizvi zvatinofanira kuita and so on kungobetsera kuti tiwane ruzivo saka ndine ma social media platform akaita se Facebook inonzi Divine Simbi Ndlukula then ma social media platform yekumabasa wo zvawo ariko insecurity kone zvikomborero farm nokuti ndiri murimi chaiye anorima mbudzi and mbudzi idzodzo ndiri kudzidzisa vanhu vakawanda seneka cross Zimbabwe kuti ticommercialize tiwane mari nepunduzo nokubudisa kurima mbudzi saka tinotoone social media platform kuti inotaura nezvaizvozvo inonzi zvikofarms.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa makore 44 nyika yawana kuzvitonga. Mhemberero dzichiitwa nemusi wechina svondo rinouya musi wa18 April kubuhera mudunhu reManicaland. Asi vanhu veruzhinji vari kudya here mafuta enyika avaitarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vaBernard Manyadza avaizikanwa nerekuti pakachipoera.
Hai, panduda kutaura kandimiti. Ndino kwanza kutaura semu mwiriweli sengi huko, kozo ya kutaura se ordinary citizen. Nijaura semu mwiriweli sengi huko. Zine nagiza fani, ya makore makuimana ni mana, kaya sengi huko kakuzwa kuma British, mwiriweli sengi huko, doze zine za kaida. Azipane zifin kati ya urukwe, kuzi zine za kaida. Ndiyo ni demokrasi. Iya ya ita urugachinzi wani meni wani voti. Kana kutimunu ngoche tine voti ya kiti. Ito vani ya kupuwa rime kito voti. Nilikuto la zirikuto randa zishika waida. Endi waida. Takaja zataru wana mdara ngwa mkuti. Ni nukla. Ino kanta kuita independence. Asila nulayo. La chine cheka. Demokrasi. Muma politika opati. Ya tino tina pati demokrasi. Haimo. Pati. Ndawe hiyo enede jiri huli kano jine jiri mwopo jie. Zotenya kutokura ama kalu. Zotenya kutokura ama dinas.
Kukunewe ruzhinji wa Manyadzi. Muruku wana waruku gutika na ere ne makore 44 ne mana egu shitonga.
Kandemiri, hatina kuruji ya poka ati ya koya nasi. Kandemiri, ukaona kuti isu wetu zanila nile kuzipura. Kaira manisazi kanatai kuwa. Kujipuwa nala nasi. Kwa ura ya mbuti zao, kwa ura ya mbe zao, alai zenda kuti ya nzipota, alai zenda kuti iti ya rekona zeni. Zinizo zila isi, ya wakati iti ya zikini, povi, hakana kompanzesheni kwa wali, laka zaiti ya shakanaka kulani, ala, raiti dikia, raiti batia, raiti iti ya nzipotea, ziriko, ugutilika tauni demokrazia, ya wakati ya wani, nukuti ya zine demokrasi ya hizi kuti ni tenbaka nukuti muna nengari MT kani nda kupala mende panikunu utawara kuti mpala mende hamuna misho nga MT anzo utawara nyaya ya kuti chite ngewe imota nukuti kuti kwanta kufamba umakoni kituwe sisiwe wa chini isosu
asika vama nyaza kusununguka kwenyika akure kuti mese munu vamango fuma zuari mwechete amuone rukuti pachine mkano kuti vamwano kuna kusuo wanaosa muru kutawara isi
nikarangalia inima manifesto aile regu hapu kana manifesto regu zali kese mabuga ya kanga akateola equitable distribution of wealth kwa wakuta atizikuti isu wanuweze kujaita equalitari milion iya yaita wane kupalisi komini nikuti isu wealth ya mungi kangai jeti yudite so kuti sio kani ya rikuto kwa kuti akuna muna hanifani ya kusarama nini kutituwa na wangu arti mpota malambo gini ikumu hapa nisi kutenga bara kunyange kune vacho vakanga vachizvira kutongiko ukaona urombo hwina hune vanhu mumishau worarama nekuteka manyatera ekugadzira kubva pazvimbatai zvengoro gepi iri 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 orandiri kuti nezvaro handizvo zvatakarwira tinyazozviziva izvi kuti kune mabhozhwa kombrada poya mabhozhwa national zvese zvatinoziva kuti zvinoitika musocaiti ichikura asi gepi rinenge riri naro hatisiti bisi hatidi manational bhozhwa tinada asi ngaatirega kuva machina ouya otora zvese isu vene chaivo chaivo toshaya kana zvedu ende iye zvinezvi nyaya yekuita happing on sanctions 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 asi lithium havazikuvata kuitita kubva kubikita kubva kubhoera kubva kubhoromonzi hazidi kutaurwa muparamendi imomo namamp aya anoramba akanyarara pamwe kupusa kwangu here ndiri kutadzawo kuwana lambogini ndopindawo here mugeme yecorruption ndizopindawo here nepfuti imomo
ko takatarisawo divi rebudiriro yaitikawo kubva 1980 vamanyadza
ngatipei mafigures kana uri mugwagwa uyo mubva kubite bridge uya kuharare uchipfuura nemumasvingo uchizopfuura kuenda kuchirungu ndo watingataurewo ko vari mukatikati vari kumukumbura ko vari mukatikati kusanyati zvino inindiri kuti give us the figures okutaura kuti sekutaura kwandaita maminerals acherwa aiuda achipa mabhiriyoni akati idodhibhibhitwa ichiti mari iyoyo kwete zvekutaura chezvengotaura pahedhi inoita seuganiyari namamt bromis ekuti tichazotitoti hatibvuti nezvetichazotitoti izvi toda kuona zvichiitwa ende makazozozoona rini kwezvekuti vanhu vanongoramba vachipa overdose yamapromisi
vanga vari vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vabernard manyadza vaizivikanwa nerekuti pakachipoera vari parunare kuwedza kumashanaland east nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica America iri kushushikana zvikuru nekuwanikwa vaine mhosva kwezvizvarwa zvevietnam zvine chitendero chevashoma pamwe nevanorwira kodzero dzezvitendero mutauriri webatsi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vamatthew miller vakadaro mumashoko avo vachiti nyaya dzakadaro shanu dzevanhu vari kuwanikwa vaine mhosva dzaitika kubva muna ndira vakati chiri kunyanya kunetsa kutongerwa makore gumi nematatu mujeri kwawaicrak beer uyo anga ari izwi rerunyararo nerusununguko rwechinamato kana chitendero muvietnam beer inove nhengo yekereke isina kunyoreswa zviri pamutemo yeevangelical church of christ of the central highlands akasungwa muna kubvumbi gore rapera akapomerwa mhosva yekukanganisa kubatana kwenyika kuwanikwa kwake aine mhosva uku hakusi kekutanga muna 2004 bia akatongerwa makore masere mujeri nenyaya yekurwira kodzero dzerusununguko rwechitendero chevanhu vechimondanad nei wai blang akatungamira magungano eminamato mumusha make enhengo dzeevangelical church of christ iyoyo akatongwa pane dzimwe mhosva nemhosva yekukanganisa kubatana kwenyika mushure mekutongwa asina magweta aimumirira blang akatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nechidimbu komisheni yemuamerica inoona nezverusununguko rwezvinamato kunze kwenyika yeus commission on international religious freedom inoona kuti blang akambotongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemwedzi mitanhatu nemhosva yekushoropodza mutemo wekubatana muna kukadzi dare rakatongera dan min kwan mubuddhist anobva kunharaunda yekimekrom kuchamhembe kwakadziwa kumavirira kwevietnam kwemakore matatu mujeri achipomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo rusununguko rwegutsa ruzhinji mashoko anoti kwani akanangwa nekuti akashambadzira mashoko ekodzero dzevagari vemunharaunda eunited nations declaration on the rights of indigenous peoples uye kupinda mumisangano yeunited nations yekusimudzira kodzero dzevanhu akarwirawo kodzero dzevatendi vechikimekrom buddhist kuti vaite chitendero chavo zvinoenderana nerudzi rwavo netsika nemagariro avo vamwe vaviri vanorwira kodzero dzemabhudha anobva kunharaunda yekimekrom Tachikong na To Hong Chung waka nangwao nekuti waka guvera chiziyuso che United Nations che UN Declaration uye kurwira kodzero dzechitendero munharaunda yavo. Vese vakatongerwa kugara mujeri nemhosva yekushandisa zvisizvo kodzero dzegutsa ruzhinji. Kuong akatongerwa makore matatu nechidimbu, uyo Chung makore mana. Gwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika riri pamusoro pekodzero dzevanhu muVietnam rinoti vakuru kumuzinda weAmerica muVietnam vanogara vachikurudzira mapurisa kuti abvumidze vezvitendero zvese kuti vashande vakasununguka. America iri kudzokorora zvakare kurudziro iyi. Vamila vakati tinokurudzira Vietnam kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kuita zvavanoda kusangana nechinamato kana chitendero. Vakati tinodzokorora kurudziro yedu kuti Vietnam isunungure vese vakasungwa zviri kunze kwemutemo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Muri yenhabvu muZimbabwe iri kukakavadzana kuti angakodzera kuva murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors pari zvino angave murayiridzi wemunyika here kana kuti wemhiri kwemakungwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vari kufanotungamira nhabvu yemunyika veZIFA Normalization Committee vatarisana nekupa basa murayiridzi achange ari panyanga pamitambo miviri ye 2026 World Cup neLesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata chenyika ichi hachina murayiridzi pari zvino. Zvitevera kusiya basa kwa Baltema Brito muna zvitagore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange neRwanda neNigeria. Mukuru weZIFA Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya yemurayiridzi inyaya yavari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti Zimbabwe yopa basa ani murayiridzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeAFCON 2025 neWorld Cup 2026. Vamwewo vakaita semutsiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti murayiridzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muZIFA nemuZimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti Zimbabwe yakashura mare pese payarayiridzwa nevarayiridzi vemunyika.
Tinongopa mwana wedu anyatso kufamba nezvo zvakanaka, anotinzwisisa, anonzwisisa environment yedu nequality yemaplayers yedu. Zvekunze zvinotiremera inotoguma tapinda matambudziko sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana AFCON nevedu vana tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo tinosvika.
Manager wechikwata cheCapes United vaShakespeare Chinogwenya vanoti dai zvaiita Zimbabwe yaachengeta Norman Mapeza naTetsuwa Chiragwi sezvo vajairirana nevatambi.
Oh, for continued purposes, why not give a Norman naye take? Because vangopuwa kangu vakadikidiki. Because try and error each time hazvinyatsokuita. So why not give them enough time, voita basa, and I know they will produce results.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakudza ipere vanotiwo murayiridzi uyu anofarira kuve ari wekunze kwenyika.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana sarudzo rwakasiyana-siyana neverudo. Bhozi verudo anongotora rukama asina kuona talent. Saka wekunze anokwanisa kusvika bhati aiwa uyu anogona bhora ngauye padhuze kani muedzi.
Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika yapera yakadai. Ngezi Platinum Stars 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Greenfall 0, Herentals 1 Manika Diamonds 2, Bigita Minerals 2 Blawayo Chiefs 0. Mangwana Sondro mitambo iri kuenderera mberi kuine mitambo pakati pe Simba Bora ne Dynamos kushamba. Capes United ine ZPC Caribar. Arenal ine FC Platinum. Chegutu Pirates ine Wange T1 ichisanganawo ne Yada. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndinoti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mwana Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA.